Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 chikunguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota.
Chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education. Zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuitwa review yokubvunzawo varairidzi nevaku vanotungamira maorganization avarairidzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuvandudza education.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti kuvandudzwa kwezvidzidzo muzvikoro kunofanirwa kuita nenyanzvi mune zvedzidzo, kwete vezvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Zimbabwe ichaita sarudzo musi wa23 chikunguru gore rino. Mukuru wesangano iri Advocate Gabriel Shumba vanoti kuchema-chema kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kunogona kugadziriswa kana vanhu vakavhota nesimba, vachiti kurudziro yakapiwa zvizvarwa zveZimbabwe nemutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema inofanirwa kutevedzerwa zvakasimba. Vashumba vanoti paramende inofanirwa kubvisa mutemo unorambidza vanhu kunyoresa kuvhota kana vagara kunze kwenyika kwemwedzi inopfuura gumi nemisere. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vaJulius Mdenda, asi tabata vashumba.
SeZimbabwe Exiles Forum chatingataura chikuru ndichocho chokuti tinowirirana mashoko okuti vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero, nokuti nyangwe ukabuda munyika mako hazvirevi kuti mwoyo wako hausisimo, rukuvhute gunongoramba gurimo. Chinongogwadza ndichocho chokuti unoona vekuMalawi, vekuMozambiki vachikwanisa kuisa mavhoti avo nguva yesarudzo panenge pachiitwa sarudzo munyika dzavo. Saka zvireve kuti nyangwe ndikaenda kuUnited Kingdom kana kuUnited States, mwoyo wangu hausisiri muZimbabwe. Enda hazvirevi zvekuti kana ndakabuda muZimbabwe, mwoyo wangu unenge uchiti ndiri kupikisana nevaripo kana kuti ndiri kuwirirana nevari kuopposition. Zvese izvozvo dzinongova nhau dzevanhu vasinganya tsodzamisafungwa.
Chikuru chamunoda kuti vanhu vanzwisise ndechipi, Advocate Shumba?
Chikuru ndochokungoti ngatiregei kuti kana tava kutsvaka vakabuda munyika tongoti chibatsirai kune harabwa iya kana mbuya vaya vari kwakiziya tota. Ngatichibatsirai paikonomi, hatironi madiaspora remittances. Ngatizivei kuti munhu kana ari kuzhe unogona kuindawo achinodzidza, kana ari kuzhe unogona kuinda achinotsvakawo kushava. Asi hazvirevi kuti mwoyo wake unenge wakarerekera kubato rakati. Saka tinogwadziwa zvikuru neparamendi yedu, nokuti haisi kuchinja electoral act.
Advocate Shumba, chamunoda kuti chichinjwe paelectoral act chii?
Electoral act yokuti iri kutaura uko zvino kuti kana usina kugara mwaka 18 dzakatevedzana haufaniri kuregistwa pakuvhota. Chechitatu ndicho chocho kuti takagwadziwa zvikuru neconstitutional court yedu kana kuti dare redu riri pamusoroso parakaramba kuti diaspora ivote rikati parliament ndiyo yoga inogona kuchinja mutemo uyo. Saka hazvibatsiri kuti vanhu vashave vachikwasha vari kuzhe kwenyika asi vachirambidziwa zvekuti vaitewo sarudzo yokungoti inini hangu ndinowirirana nebato rakati ende kuva kuzhe kwenyika hakurevi kuti uri kupikisana nezviripo kana kuti uri kuwirirana nezvisati zvavapo.
Munofunga kuti vamalema pane zvavari kuitira here? Pane divi ravari kutsigira here sokuona kwenyu?
Ivo vamalema kana vachidotaura kuti vanhu veZimbabwe indai munovhota, handifungidziri kuti vari kuti munovhotera ningi, izvozvo hazvina kumbowikwa. Saka zvazvinenge zvichingoreva ndozvokuti vanodadavo nedhemokirasi yavo yemusouth Africa yekuti nyango vari kunana United Kingdom vanokwanisa kuvhota panenge pachivhotewawo muno musouth Africa. Saka chavari kungoreva ndechokuti dhemokirasi kukura kwayo nekudadisa kwayo kureva kuti hauna waunohla, unongoti ah vanhu vangu vari kwakati vanokwanisawo kuita sarudzo. Vachindi yatingati endorsement muchirungu, vachinditi tinokuda kana kuti hatikudi. Hapana unoi kana ari kuzhe kwenyika hadi ningi. Zvimwe zvese izvo zvinohotevera ende nyika yedu inokuvadziwa nokungoramba takatarira kuti uyo uri koko uyo uri koko. Zvatinongoona
avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nezuro rakamanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubindura vanongorora zvesarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave zvinozosvibisa zita renyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ramanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubhindura vanoongorora sarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave kusvibisa zita renyika. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi vakapa mutongo wekuti magistrate wekubhindura amai Mary Musika vakatadza kuita basa ravo zviri pamutemo mushure mekunge vati nyaya yeTRCC yekurambidzwa kuita musangano nemapurisa paBrookdale Fugari Open Space kubhindura Mashonaland Central haikwanisi kunzwikwa nechimbi chimbi. Magistrate Musika svondo rapera vakati nyaya yainge yakwidzwa kudare neTRCC ichiti inzwikwe nechimbi chimbi, asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reTRCC kuMagistrate Chitapi. Vakapa mutongo wekuti amai Musika vaifanira kunzwa nyaya iyi nhasi, asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reTRCC kuita musangano. Izvi zvashorwa negweta reTRCC vaAgents Gumbo. Murongi wemabasa mubato reTRCC vaAmos Chibaya vashorawo zviri kuitwa izvi vachiti mabasa eZANU PF.
ZANU iri kutamuchuchu, ZANU iri kuhlava chamisa. Havana kutanga nhasi kutirambidza kuti vakwanisa kusangana nevanhu. Kubva kuchikombedzi vakaramba kutiredzi, vakaramba kuzaka, vakaramba kubhikita mutodo wakaridzekuti vanhu vakata rezisti vanhu veZANU. So zviri kuitika izvi ungori mucherechedzo wekuti ZANU PF iri kuhlavachamisa, asi regai taro ndichiti inini nyange ZANU ikabhana vachamisa kuti vakaadhiresa marali, ZANU ikamisa tripuchitaisata marali, mavhoti evanhu ari mumwoyo, marali iwanotidhirisawo sandi wanovhota. Vana veZimbabwe musi wa23 wasvika havanongonovhotera vachamisa.
Asi vachipindura imwe nhengo yebato reZANU PF uye vaimbova gurukota remhando dzemoto vaFortune Chasi vati ZANU PF haiudze mapurisa zvekuita.
Ndozvausi bato renenge zvichida kuita musangano mutiona kuti ngare apai kumapurisa. So mapurisa ndo anotarisa vachiona mamiriro akaita zvinzvacho nzvimbo yacho kana mumiriro wakaita kunze vopa kumarizin dzavo yekuti musangano unofanira kutoenderere mberi kana kuti kwete. Asi handinawo information inoenderana nekupinda kuti chii chakanyatsoitika.
Ko, zvekuti bato renyu rinoshanda nemapurisa nematare kuvhiringidza vanopikisa izvi?
Haa, ndifunga mukuzira wangu ndekuti vetarapi inonge richitobasa seinstitution yakazvimisira. Handina ruzivo rwekuti pane munhu wemusangano anoudza mapurisa zvekuita. Vanofanira kunge vachiita bata ravo zvinoenderana neconstitution nemimwe mitemo yese inoenderana nemapurisa police act.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugarawo vachiti vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti TCCC yairamba ichichinja-chinja nzvimbo yekuitira musangano uyu. Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati zviri kuitwa nemapurisa nematare hazvipe nyika chimiro chakanaka. SADC, AU, United Nations nevamwe vakakweretwa mari neZimbabwe vanosanganisira African Development Bank, IMF neWorld Bank vakatoudza mutungamiri wenyika vaMnangagwa kuti sarudzo dzisina kuchena dzichabva kuti Zimbabwe irambe ichiita seyakageza negoka munyama.
Nyaya yatapiwa na Blessing Zulu weStudio 7 ari muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kuvandudzwa muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vanoti pane zvizhinji zvinoda kuvandudzwa pavarayiridzi, pavadzidzi uye muzvikoro, asi vachiti hurumende haisi kuda kushanda nenyanzvi mune zvedzidzo mukupindudza zvinhu, asi ichida kuti vezvematongerwo enyika vari muhurumende vagadzirise zvinhu izvi. Dr. Zhou vanoti ukama hwehurumende nevarayiridzi uye nevadzidzi zvinhu zvinokosha kana nyika ichida kuvandudza zvedzidzo. Vachiti vakanzwa mashoko ekupindudza zvedzidzo akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaona kuti hurumende pachayo haingakwanisi kupindudza zvinhu iri yega.
Mashoko atevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga kuti government iri kuda kuvandudza curriculum yemuZimbabwe ichifocusa on science and technology neupdated curriculum ana matea. Chandinoda kutaura nechekuti ndo zvakataurwa nehurumende kubva 2015 asi kusvika pari nhasi hapana chati chavandudzwa. Tinoda kutaura iko kuti maprimary schools emuZimbabwe 75% yamaprimary school haana zvare electricity power kana kuti solar system, 65% yamasecondary school haana zvezvekare. Saka kuvandudza education neupdated garika kunonetsa kana tisina zvatingati ndozvi primary concern yokuti education inge ichivandudzwa muzvikoro. Hakwapatorina majority yezvikoro haitorina zvakadai.
Ndezvipi zvamunoona sezvinonyanya kukosha muzvikoro panguva ino?
Pane zvinhu zviviri zviri important muzvikoro. Chokutanga varayiridzi vanova ivo ndo vanopakurira vana ruzivo gwavanago, chechipiri ndo vana vacho. Varayiridzi patiri kutaura kudai mari yavo inoshungurudza, vari kunhonga svosve nomuromo. So hapana chingavandudzika kana varayiridzi vasingapihwi mari yakakwana muZimbabwe. Vana vacho vari kutadza kubhadhara maschool fees ayo akatokwira kakapetwa ka 5 times muZimbabwe. Saka zvekuvandudza education kana tisingakwanisi kuti vana vakawanda vaende kuzvikoro vange vane mari dzokubhadhara maschool fees, tisingakwanisi kuti varayiridzi vanodzidzisa muzvikoro vange vachinzwa chidokwa dokwa chokudzidzisa kuti zvinhu zviite muchechetero mvura yeguvi, tinenge tichivarayidza nguva kuti yanzou neriva.
Ko, Dr. Joe, inga hurumende iri kuvimbisa wani kuti ichagadzirisa zvose izvi nezvinonetsa vashandi?
dambudziko guru rinonetsa nderekuti zvakawanda zvinoita sekuti zvakanaka zvinotaurwa kana taakuenda kumaelection. Tikataura tarisa zvinotaurwa navachiwenga ndezvekuti taakuenda muna maelection mwedzi unouya. Saka vanenge vachida kutaura zvakanaka nokuti vanoda kuti hurumende yavo ionekwe sekuti inoita zvakanaka. Asi chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education. Zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuitwa review yokubvunzawo varairidzi nevanotungamira maorganization avarairidzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuvandudza education. Asi zvese izvi kwaiva kupedza nguva kuteya nzouneriwa nokuti hapana chakatorwa. Varairidzi vakataura kuti makala anoita muzvikoro azvimbira vana vechikoro, azvimbira varairidzi, ari kuomerawo vabereki. Zvikoro zvekare hazvina mari zvokuti vana vange vachiita makala. Vakati makala aya ngaanga achinoreduswa kuita kune rimwe chete pasubject. Asi zvese izvi tinoona sekuti zvakangokandiwa mudondo, hapana anozviteereri. Tikataura zvekare kuti makala ngave ari relevant anotarisa kuvandudzwa kwemaskills. Maskills haaliki. Dambudziko ratinaro ndokuti mazamanishini anolika gore negore. Zvopa kuti mazamanishini asaya simba. Asi tikatrena vanava chidokwa dokwa unyanzvi hutese, hapana mwana anokwanisa kuti alike maskills ya, because maskills aya anogara mumwana uyu achimashandisa mukurama kwake, anonzi malife saving skills. Saka hongu vakuru venyika vangataura zvavo kuti panoda kuvandudzwa curriculum review kuti ive competitive globally. Asi chatiri kutarisa kubva 2015 kusvika pari zvino hapana zviripo.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vanhu pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo kuti hurumende iri kushanda kuti ivandudze zvedzidzo munyika. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti bato rinopikisa reCCC rinoti ratanga kutsvaga rutsigiro richipinda mumawadhi rimwe nerimwe kuti vataure nevavhoti. Izvi zvinoteverawo kurambidzwa nehurumende kuti bato iri riite misangano nevatsigiri varo. MuNewsday makare, mumwe murume Benjamin Mupombwe wekuEpworth ane makore makumi matatu akamiswa mberi kwedare reHarare Magistrate Court achipomerwa mhosva yekutema nematombo motikari dzinofamba nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumugwagwa weJulius Nyerere Way muHarare. Mupombwe akanzi avharirwe kusvika chichemo chake chokupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso chanzwikwa nedare. Masangano akazvimirira nemapata anopikisa ari kupomera bato reZANU-PF mhosva yokushandisa zvinhu zvenyika ichitakura vatsigiri vayo kuvaendesa kumisangano yavo kwese kwese munyika. Zvinonzi bato iri rakatora zvechisimba mabhazi mazana manomwe kana kuti 700 nemarori mazana mashanu negumi kana kuti 510 kuendesa vanhu kumusangano weZANU-PF kumagunje uko vamunangagwa vakataura nemusi wemugovera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi ndinoti kuvagari veHarare West kuna vamakamu navabiti, vagari veHarare zivaiwa munoda nekuti pane umwe munhu akaisiwa pachigaro apo nefazi fazi. Hama vadikani, ine ndiri kurwadziwa, chiri kunyanya kundirwadza pachibato chefazi ichi, chifazi chavakafoma ichi. Inini ndiri mwana wachimhwido ini, kutaura kwandiri kuita, amai vangu ever since Zimbabwe yakanzi yava nekuzvitonga kuzere havana kana even single cent ravakadya. Up to now havana kana mari yavati vawana kubato reZANU-PF rinoti isusu takarwira nyika. Saka zvose zvavari kuita izvi ngavaite zvavo, asi ndinoona sokuti ballot box ndorichapedza zvese. Munhu ngaadzive kuti apinda muballot box unoita zvipi, nokuti kutaura tingataura zvedu, but ballot box ndorichangozotaura, ballot ndorichangozotaura zvese kuvanhu up to now. Saka please ZANU-PF isada kutamba nevanhu.
Hama dzangu, hama dzangu, ndinonzwa kurwadziwa nomunhu achadai achasapoti ZANU-PF. Kutaura chokwadi wakangofanana nemhuka inotewa negomba peso huswa pamusoro, yowira ikawira omumo yanyama. Munondiudza here kuti zviri kuitika nezani izvi? Vanhu vese havazvioni zvokurambidzwa kunoitwa misangano yeTCCC nevamwe vakadaya. Zvinoreva here kuti hatiti nemberi uku kwatirikinda tichazopuwa rubatsiro nezanupiyo? Varume ngatichangamuke. Kana vane hama dzavo dzichakasarira pakufunga zvino urwere hwokufunga, edzai kuvabatsira. ZANU yauraya mapato ese ezvematongerwo enyika. Sokuchallenja kwayakaita kuti hatizovi takabva pachigaro, zveshuwa iri kuda kurambirapo, asi ichabva chete gore rino.
Studio 7 makadiko, isu tiri nani, kuri seikoko kusei kumativi ose enyika? Isu tirikungoti Chamisa ngaapinde zvake atonge nyika. Munangagwa kona kutonga nyika, iye unotadza kutipa maus achitipa maRTGS, achikwanisa kutenga ndege. Ndege ndozvaanogona kutenga namaus nokutravhela nendege vachitenga zvikopokopo zvokuti vakondesti kuti varuze futi, ende vacharuza zvakadaro. Hapana chero vaida kuriga iko zvino zvakadhakwa. Munhu wese ngaavhote, ngaaende avhotere mukomana. Ndonzi Murisi, ndonzi Murisi, ndiri pamasvingwa.
Dhanyari rangu yareba. ZANU-PF ndemi mapurisa. Chamisa ari kuda kuti mimi muone kuona kuhora kwakanaka, muremedzeke pa nemabasa enyamunoita, kwete kuita basa rekuita kuvharidzira musangano. Chamisa ari kubatsira iwe nini? Saka haisi nyaya yekuti munomuwenga kuti atsereshe musangano. ZANU-PF mapererwa.
Mamuka sei, mamuka sei pano pastudio 7. Ndinoda kuti mundibvunzirewo ZANU-PF, vakuru veZANU-PF, kuti vakataura iyo kuti tinoda kupana mujibhanana chemhido mari wakavhurisa maakaunti vachipedza mari kufomba mumwe aibva kumasvingo achienda kwamutoko, mumwe achibva kwamurehwa akaenda kumasvingo, kubva kwamurehwa akaenda kuchipingo achipedza mari. Vakati tinoda kuvapa mari dzokuvatenda kuti vakahwa muhondo, asi nanhasi hapana chabuda, makore mangani muchinyengedzwa.
Yee, makadini makadini, vatanonoka Rwande kuAmerica uko Studio 7. Ndini Mazibaba Patrick, ndiri kuno kuSouth Africa kuMpumalanga ndichiraramira, ndiri kuRhino Ridge, ndiri kurarama ndigere mukati menyika inoyi, ndekuuya sekuzotsvagawo chiraramo nekuoma kwakaita upenyu munyika yedu yeZimbabwe zvichikonzerwa nebato reZANU-PF risingade kubva iri, zvichikonzerwa nemadhara vana Munangagwa nana Chiwengwa nana Kembo Mahati. Vese tinokumbira kuti dai vagona kuvhisiwa kana bato reZANU-PF raparara, zvito hurumende itswa sei kuZambia uko chikuchema vana veZimbabwe nembimbindoka huri munyika yeZimbabwe. Madiamond ari kubuda achienda kuDubai uko, zvakare vana Energy Mtodi vachiburitsa futi vachishungurudza vari kuita marali apo vaMunangagwa pavanofamba vachiita misangano yavo. Hapana nowapiringisha, toti mapurisa itai basa sebasa, kwete kudzvanyira rimwe bato. Ndatenda zvangu.
Hai hai hai, Studio 7 makadi henyu. Ini ndinorarama neusope ndiri kuno kuange. Vanhu vane usope taita challenge muno muZimbabwe yekuti hatisi kuonekwa savanhu, kutarisirwa pasi mabasa wateva, tichingotarisirwa pasi. So far ini ndichitaura hangu ndakazvimirira, ndakambozama kuenda kumbotsvaka mabasa kuno kwange kunoitwa nezvemining. Ikasvika vanenge vachiti hai basa kuati basa rinenge riripo ngochitiwana nevabhinizimu akwanise kushanda. So hatisi kuziva kuti hurumende yedu yeZimbabwe iri kutionawo sei kuti gadzirirawo chii sona nevabhinizimu tinorambidza kushanda mabasa. So hatisi kuziva kuti hurumende yedu yeZimbabwe iri kutigadzirira sei kuti tionawo sei baba.
Maswera sei, vasha marari vatereri, ndokupadzai mese. Ah, mashoko andinawo ndevanhu variku, vanhu vese vanonzi vari kuchiredzi, ndokumusha kwangu zvo. Mashoko ose andinawo ndevanhu vekuchiredzi. Kuchiredzi, patakaisa, pakapinda president vamunangagwa pachigaro 2018, vakatiti vision 2030. Right, pa-2030 ndopanenge panaka zvinhu. Zvino tobva tozoverenga makore kubva pa-2018 kusvika pana 2023. Zvazvinoreva kuti ngatichingoti isu yava hafu. Pahafu, pasara hafu yemakore. Pane chii chatakaona chatakaitirwa kuchiredzi kusiya kukupuwa mbeu nokuporomiswa nokuudzwa nezvehondo nokuudzwa nezveminda. Minda oribe takatotopiwa kare hatina bachadi kuudzwa nezvayo minda iyi. Hondo takatohwina kare hatichadi kuudzwa nezvayo. Tiri kuda kutarisa kuti chii chiri kuitika munyika yedu munzvimbo dzedu matiri. Tiri zviseko here kana kuti takapata here kana kuti tiri mbudzi dzevanhu kana mhuka kana kuti. Saka vanhu vemuchiredzi 2030 iri kuuya iyi chiredzi yose. Musafungidzira kuti pane zvinhu zvichazochinja nokuti kezvinoitawa pahafu. Pasina kana bridge, just bridge haro rakagadzirwa kuchiredzi. Ndatenda.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoyambira kuti kurwisana muSudan kwava padyo nekuve hondo huru yekurwisana pakati pevanhu veSudan kana kuti civil war. Izvo United Nations inoti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika dzose dziri munharaunda iyi. Vanhu vanoita zviuru zvitatu kana kuti 3,000 vanonzi vafa muSudan kubva zvatanga kurwisana uku. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen neZuro Shondo vakapeta kushanya kwavo kuChina. Rwendo rwaamai Yellen rwanga rwakanangana nekudzikisa kusawirirana pakati peChina neAmerica. Zvimwe zvezvakakurukurwa zvinosanganisa nyaya dzezveupfumi, mabharuni eChina akaonekwa muchadenga menyika yeAmerica nedzimwe nyika. Imwe nyaya yakagurukurwa ndeyengarava yehondo yekuChina yakaonekwa mugungwa padyo neTaiwan. Amai Yellen vanonzi vakaitawo hurukuro pamusoro pezvekutengeserana mamiriro ekunze uye zveusori. Mushure mehurukuro idzi, amai Yellen vakati pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa pakati penyika mbiri idzi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti kuvandudzwa kwezvedzidzo muchikoro kunofanirwa kuitwa nenyanzvi mune zvedzidzo kwete zvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumamboko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.